Vachitaura pazuva rekupemberera World Autism Day, iro rangi rakarongwa nesangano rePathways Autism Trust, vamwe vabereki vati vana vakawanda vane dambudziko iri vari kutadza kuenda kuchikoro nekuti munyika hamuna zvikoro zvinodzidzisa vana vane dambudziko iri. Amai Doreen Tirivavi, avo vane mwana ane dambudziko iri, vanoti vakatambura zvikuru kuti vaone nzvimbo yekuti mwana wavo aende kuchikoro sezvo airambwa muzvikoro zvese.
I should go to school. I'm going to last maybe a few days, 3-4 days.
Vati pavakatsvaga rubatsiro kubandiko rebazi redzidzo yepasi rechild psychological services, mwana wavo akaendeswa kune chimwe chikoro chine vana vanorarama neurema uye mwana wavo hapana zvaaidzidza. Vati nekuda kwaizvozvo vakabva vabvisa mwana wavo pachikoro ichi.
Education yaiwana ikoko was not appropriate nokuti kwaiti kana ukasvika vamwe vana vanenge vachidzidza kasiyezve zvandambotaura kuti anomhanya mhanya nesimbirafoni ndaigona kumhanya achienda mumagiraundi. Saka ndakaona kuti ari kuchikoro but kwaari kuchikoro kwatamuendesa kunovaraidza nguva kuti tanodzidza. Ndochanga ririro dambudziko ratakaona.
Mumwe mubereki ane mwana ane autism, amai Irina Mpemba, vaudza Studio 7 kuti hapana ruzivo rwakawanda pamusoro peautism. Vatiwo mwana wavo haasi kutambirwa muzvikoro, nekudaro vanotomuriritira vega kutsvaga anomuchengeta nekumudzidzisa. Vanoti zvikoro zvehurumende zviripo zvinosanganisa vana vane hurema hwakasiyana-siyana, nekudaro vana vane autism havana chavanodzidza muzvikoro izvi.
Government schools ariko vanomixa vana veDown syndrome neautism nemadisability akasiyana, of which vana havadi kumixwa because vana ava vakamixwa vanotedzera zvinoita munhu. Saka kwamixa nemwana ari Down syndrome anotanga kutedzera matraits iwayo, and of which program dzinosiyana because program yacho haifevhi and even mwana wacho Down syndrome wacho autism because vanenge vachingoitiswa zvakafanana, which is not good for the child.
Amai Tirivai vanoti mushure mekushaya zvikoro zvekuti vana vavo vadzidze, vakabatana nevamwe vabereki vane vana vane dambudziko iri vanosanganisira amai Flora Chinaire, ndokuumba sangano rePathways Autism Trust. Sangano iri rakavhura chikoro chevana vane autism mumusha weMaubra muHarare, asi chikoro ichi hachisi kuwana rutsigiro kubva kuhurumende sezvimwe zvikoro.
Havasati vakwanisa kutipa mari. Ndinofunga challenge yatinayo ndeyekuti isu tinooperata secenter hatisati tapiwa kuti tioperate sechikoro, nekuti kuti mitiregistre sechikoro unofanira kuti vana 12 ndokuti mukwanise kupuwa maticha.
Amai Tirivavi vati pari zvino chikoro ichi chine vana vatanhatu chete, sezvo vabereki vakawanda vari kutadza kuendesa vana vavo nekuti chinodhura. Vati nekuda kwedambudziko rine vana ava, mwana mumwe nemumwe anofanira kunge aine murayiridzi wake, izvo zvinoomera vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi sezvo mutauri webazi iri vataungana ndoro vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa, Mental Health Services mubazi rezveutano, Dr. Patience Maunganidze, vati bazi ravo rinoedzana pose parinogona kubatsira vana vane dambudziko reautism muzvipatara zvavo.
Kune maclinic ariko, we have child psychiatry clinic, ma mental health institutions. Saka vanokwanisa kuassesswa voonekwa kuti ndo chirwere chavainacho, then vokwanisa kutanga kuonekwa kunzi vane ma speech problem here chii. Saka vanhu kana vaine ma speech problem vobatsirwa speech yavo, atinoti speech therapy. Kana vaine ma behavioral problems vopiwawo mushonga inobatsira behavioral problem, voendeswawo kuma occupational therapist anobatsira ma behavioral problems. Saka izvozvo zvese zvinoitwa kuzvipatara zvinorapa vanhu vanorwara nepfungwa.
Dr. Maunganidze vati hapana ruzivo rwekuti vanhu vangaani vane dambudziko iri munyika nekuti vanhu vanononoka kuenda kuchipatara, asi zvinofungidzirwa kuti munhu mumwe chete pazana ane dambudziko iri. Zvinonziwo dambudziko iri rinobata varume zvakapetwa kana kudarika vakadzi. World Autism Day inocherechedzwa musi wa2 kubvumbi gore rega rega, uye gore rino iri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti autism is a developmental difference, it's not a disease. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.